Amnesty International inodzokorora chikumbiro chayo chekuti hurumende iite komisheni yeongororo yakazvimiririra inotungamirwa nemutongi wematare inoongorora nyaya yekumanikidzwa kunyangarika kwaitaidza mara. Ine masimba ekudaidza zvapupu. Zvinenge zvawanikwa muongororo iyi zvinofanirwa kubuditswa pachena. Uye avo vanenge vafungidzirwa kuti vane mhosva vanofanirwa kutongwa ne mitongo yakarurama. Nhengo dzeveruzhinji dzine ruzivo rwekupa kukomisheni iyi kuibatsira. Vanokwanisa kunyora zvinyorwa vanofanirwa kubvumidzwa kuita izvi, uye hurumende inofanirwa kuona kuti vavapa rubatsiro rwekuti vachengetedzwe.
Chamungati ndicho chanyanya kupa kuti mutore danho iri chii?
Makore mapfumbamwe mushure mekumanikidzwa kunyangarika kwakaita itaidza mara, hurumende yeZimbabwe iri kuramba ichidzivisa kuendeswa kweruramiso chokwadi uye muripo ungaitirwa mhuri yake. Kukundikana kwavo kutanga ongororo inobudirira pamusoro pekumanikidzwa kunyangarika kwakaita itaidza mara kunotumira shoko rinotyisa kune vanorwira kodzero dzevanhu kubva kuhurumende kuti havana kuchengetedzeka mubasa iri.
Ivo vemhuri yake vanenge vamire papi mune zvese zviri kuitika izvi?
Mhuri yaitaidza mara neshamwari dzake dzatsungirira makore mapfumbamwe anorwadza dzichimirira chokwadi neruramisiro pamusoro pekumanikidzwa kunyangarika kwaakaita. Inoda kuti ikwanise kuenderera mberi neupenyu kubva mukushungurudzika kwavari kuita nemhaka yekushaya chokwadi. Kusachengetedzeka uye kutya kunyangarika saitaidza mara hakugumiri kuhama dzake dzepedyo, asi kunokanganisawo masangano anorwira kodzero dzevanhu.